kuzwaira rakakosha zvikuru nokuti mukukura kwangu ini ndanga ndisina kana ruzivo bodo nechinhu chinonzi autism. Asi ndaiona vanhu vane autism kunyika kwedu. Zvino ndakazongoitawo masanga namadzifaurira akachisenzera pachikoro icho akati iwe kuuruda basa eriuya kubasa ini ndichienda pachikoro apo rwanga ruri rudo rwemari. Asi ndasvika ipapo ndakazoona kuti aitazvi mari iripo zvayo asi pane zvimwe zvinhu zvoda kuitwa handimana. Saka nokudaro ndakabva ndasangana nevana vari autistic ava nokubva ndatoona kuti vana vanoda isusu kuti tizive because zviri kuitika panapa ndezvekuti autism isusu kwedu isusu kumusha tinoona kunge munhu akaroyiwa kana kuti munhu ari kuzviitisa handimaona, but icondition inotoda support, inoda isusu rubatsiro rwedu kuti zvinhu zviite.
Vachauke, mungakwanisa here kutsanangura kuti chii chamuri kuti autism chirwere here, idambudziko rakaita sei? Nokuti tinongonzwa vanhu vashara kuti kune autism.
Iri idambudziko rinobata pfungwa dzemunhu anozvaguda anogona kungozvarwa asi zvinhu zvese zvisina nyatsoringana. Saka nekusaringana kwezvinhu izvi munhu uyu anogona kuwanikwa achidzokorodzwa zvinhu kana kuti akaona chinhu anoda kutoziva kuti chaiswa panzvimbo paanofunga kunhu pachinofanira kutova. Ende izvi zvinogona kuva zvinhu zvinoshamisa mumwe munhu kuti kuseiko mwana yu achingoti kana tikaisa chinhu chaanobva achitora kuchidzorera apa. Imwe nguva anoita kunge munhu akasangana njere asi izvi zvinotora ruzivo nekuva patient very patient kuti unge uchinzwisisa chicondition ichi.
Chirwere icho chiri kutambirwa sei kana kudambudziko irori riri kutambirwa sei? Tichiona kuti nhasi izuva reautism awareness day pasi rose, kwete muengland chete, mamuri kana muamerica mandiri kana kuzimbabwe.
Zuva iri ndinoona sekuti richiri kumashure stereki because ndikutaura 5 years ago inini ndandiri munhu anga asingazive 5 years ago about autism. Inini zvinoizvi pese pandinofamba madzisawira angu mazhinji mamwe anogona kunge asingazive kuti chii chandinotaura nezvacho. Ende chinondifadza chinhu chimwe chete chekuti kunyika kwedu kuzimbabwe yezvinoizvi kwatoo nechikoro chakavhurwa asi chikoro ichi chimwe chete. Saka chimbofunge kuti nyika yese yedu isusu hakuna here vana vane condition ichi yakadai so. But zvinofadza kuti chii pane akatotanga ende isusuwo tiri kukambena kuti munhu wese avenge achiva noruzivo rweautism. Ndimazvoona handizivi hangu kuti toti chii autism nechishona asi ndicharitsvaga izwi iro.
Toti mwana aenda kuchikoro sepachikoro pamuri imi pamuri kushanda apo adzidza zvii zvamunodzidzisa vana iva vanenge vaine dambudziko iro?
Isusu tinosangana nevana vamwe vasingagoni kutaura, vamwe vanotaura asi vasingakwanisi kubudisa mazwi ese. Saka zvatinoita isusu pachikoro apa tinoda kupa vana ava chiri nonzi voice, izwi rekutaura. Saka nokudaro zvatinoisa izvi zvatinowanzoita isusu ndezvekuti tinogadzira inonzi mapacks picture yokuti akuratidze zvinhu zvaanenge achida. Saka isusu tinogara navo pasi toona zvavari kuda ndikosvika kuvadzidzisa kuti vave independent vakwanise kuva vanhu vanocommunicata because kazhinji kacho kana usingakwanisi kutaura haukwanisi kuti munhu akwanise munhu anenge ari kuzvidzidziwa akwanisi kuziva chauroda kudya kana kuti zvauroda kuita kana kwauroda kuenda kana kuti zvaunofarira muupenyu wavo. Saka nokudaro isusu tinovadzidzisa nekuseenzesa mifananidzo yezvinhu zvavanoda. Saka nguva dzese tinogara takatoteerera takawo tichipay attention kuti chii chaangafarire munhu ndekupi kwaanofarira kuenda. Saka imwe nguva tinombotirayawo zvimwe zvinhu zvedu tikaona zvakafanana nekuti mwana mudiki kana achangouya pachikoro pedu tinogona kumuendesa kuswimming pool. Kana tamuendesa ikoko tikaona achifarira tinobva tagadzira mufananidzo wacho weswimming pool tobva tagadzirawo panoti chii I want to go to swimming pool kuitira kuti iye mangwana kana aakuda kuenda kuswimming pool hazvimunetse bodo. Anongotora picture yake iya obva auya pauri okutambidza iwe unobva waziva zvokuda zvokuda kuitwa nemwana handimaona. Saka ndozvinoitika pachikoro apa ndekuti ndozvatiri kuende kazhinji kacho tinge tichida kuti tikazovadzidzisa nokukura kwavanenge vachiita pavanenge vachizoenda kunze vachinosangana nevamwe vanhu hazvinetse kuti vakwanise kunge vachitaura navo vanhu ava nemumwe munhu weruzhinji hazvinetse because anenge achiziva kuti kana ndichida chakati ndikapoinda pakati kana kuti ndikatsvaka mufananidzo wezvakati ino kwa nisa kwa nechimita mdino saka isu sikimitra kwa jisa independence ne kuwa ne social inclusion
mambo ota uranyaye kuti kumusha kunengo kune dambu ziko rekuti vanhu wange vachinzwisisa nezve dambu ziko irori imi zvizva mungakurudzira nekuti munoona kuti imi makadzidziswa kuchengeta vana vane dambu ziko irori asi kumusha hakuna dzidziso iyoyo
iye zvinezvi ndaanditori mushishi nemadzisawira angu andinosenza nawo papa nevamwewo vanondivisisa chirwere ichochichi nevasikana ivava manzwa ava ndaichimbotaura navo vanonzi mazin queens tiri mushishi rokuita document rekuti tikwanise kuti tive nehumbowo hwakazara hwekuti kana takuenda chinotaurawo kuhurumende yedu kuti izvi zvinhu zvinoda kubatsirwa vakwanise kutibatsira ivo vachiziva kuti vari kubatsira chii nokudaro tichada kuti tinyatsokufamba nyika nzvimbo dzese kuti vanhu vazive kuti inonguva tinochengeta vana vatofunga kuti vanopenga tigovaregerera asi ivo vachingoda sapoti yedu isusu vachida ruzivo rweupenyu hwavo vakapiwa namwari
takamboonawo vachaoke makamboita vhidhiyo nevana venyu vepachikoro ipapa yakatambirwa sei ende yanga yakanangana nei
mufunge zvinondipa kufara zvikuru nokuti ndoda kutaura kwazvakatangira zvinhu zvevhidhiyo yamataura nezvake inini pandakaenda paipa pamaichambotaura ini ndaandisina kuziva but pandakasvika ipapo inini ndiri muridzi wemanzi zvino ndasvika paipaya ndobva ndangoti chi vana ava vanofarira manzi anditi asi panga pasina kana munhu wani aifarira kudzidzisawo kuti because tinofanira kuvapa maopportunities ese anodiwa zvinei ndakazokutorawo nzira yekuti chii ini ndokwanisa kuunza ngoma dzanguka vana vakaridza because ngoma kungorova nemaoko wozodzidziswa hako kuenda mberi zvichidaro saka nokudaro ndakacreata rhythm inonzi iyo drum drum clap clap drum drum high five because zvinhu zvekuti high five munhu wese anoiziva and drumming munhu anoiziva kuwichira maoko zvinhu zviri nyore kumunhu wese saka ndakazongouya nerhythm iyoyo ndokubva zvaita seizvo zvakadzidzisa vana paye saka nokudaro inini ndaakushanda semunhu anoita maactivities emusic pachikora apa ende zviri kutambirwa zvisingabviri iye zvinezvi vhidhiyo yedu iyi pafacebook yakasvitsa kuma 3 to 4 million up to now for the past one year which is quite a success andimaona iye zvinezvi tiri kuedza nepatinogona napo kuti tiite mamwe maprojects anofarirwa nevanhu anoita kuti vazive futi kuti kune autism andimaona zviri kufadza zvikuru ndiyacho inonakidza inini inotondinakidza ndinoiona zuva nezuva ende munhu wese wandiri kuratidza ari kuifarira saka ndinokumbira kuti veruzhinji vari kuteerera iye zvinoizvi vatiri kutaura torewo vhidhiyo iyi ratidzewo madzisawira enyu tsvagai izwi rinonzi autism muzive kuti zvinorevei uye mutarise munhu ari padhuze newe kuti angave asinawo here autism wamunofunga kuti anopenga iyeye ende vana vechidiki vatiri kusenza navo vemazin queens vari kuzvitambira kureva kuti chinhu chakanaka zvikuru zviri kuitika panapa andimaona saka tinoda kuti tiende kuzimbabwe tinopa ruzivo vanhu vawane ruzivo because vanhu vese vatinofunga kuti vanopenga vamwe vacho havanyatsopenga hakusi kupenga asi kuti icondition chirwere chinoda kuti isusu tivabatsire kuti vagokwanisa kutiratidza zvavanogona